Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 13 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodzoka kumusha nhasi masikati vachibva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa. Vanhu vorara kumahofisi kwamudzviti matunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibvisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa izvi. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvota vari kuti ZEC haina kunyatsogadzirira zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi vadzoka kumusha nhasi vachibva kuSouth Africa uko vanga vachirapwa. Mumashoko avatumira kune veruzhinji mutauriro vatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati vatsvangirai vasvika muHarare nhasi masikati vaine mudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai. Vatamburinyoka vatiwo vatsvangirai vakaenda kuSouth Africa kunoongororwa navana chiremba vavo zvichitevera kuoparetwa kwavakaitwa mushure mekuwanikwa vaine chirwere checolon cancer. Vatiwo vatsvangirai vatambirwa nemumwe wavateedzeri wavo vaNelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru vebato ravo. Vanhu munyika vari kuramba vachienderera mberi nekunonyoresa kuti vazovhote musarudzo kunyange hazvo pasina kuwirirana pamafambiro eurongwa uhu pakati pesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ratumira vaongorori kumatunhu ose gumi uye harisi kufara nezvinhu zvakati wandei. Sangano rinoti vaongorori vavo vakapiwa mvumo neZEC kuti vaone zviri kuitika vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuChipinge neMwenezi West. ZESIN inotiwo dzimwe nzvimbo dzange dzisina vanotoresa mhiko uye mimwe michina yange ichimboramba kushanda. Sangano iri rinotiwo kune dzimwe nzvimbo vanhu vange vachityisidzirwa kuti vanotorerwa minda kana vachitsigira vanopikisa. Kunyange hazvo vanhu muHarare vari kunyoresa kuvhota vari vashoma kunze kweKumount Pleasant, ZESIN inoti kuUzumba vanhu vanyoresa vakawanda zvikuru. Mukuzenya iyi Tabata sachigaro weZEC amairita makarau tikatanga nekuvabvunza nezvemichina inonzi nezesin haisi kushanda zvakanaka kune dzimwe nzvimbo.
Handina kurinzwa dambudziko iroro kwandanga ndiri handina kusangana naro.
Vanga vachitaurawo nyaya yekuti vanenge vakanonoka kuti vanhu vanoongorora vekumasangano akazvimirira vange vachipiwa mvumo. Nekudaro zvakaita kuti paitika dambudziko mbichana, chii chakatora nzvimbo?
Handizivi kuti chii chakatora nzvimbo, asi kuti ivo vakanyonoka kutinyorera vachikumbira kuti tiaccredite maobservers avo. Asi patakanzwa dambudziko ravo rekuti vaida kukurumidza kuti vanhu vavo vaende, takagadzirisa kuti chero munhu wavo anga aripo aakreditwe aende anoobserva voter registration kwairi kuitika.
Ko nyaya yekutoresa mhiko kana kuti vanotoresa mhiko vamacommissioner of oaths vari kutiwo vezesini kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina munhu anenge achinyora kana kuti kuisa signature yake pamapepa acho iwaya. Zvinenge zvichifanira kufamba sei kune nzvimbo dzakavhurwa idzi?
Handisati ndawana yanenge ati report inotaura kudaro, but zvingangodai zviri kuti vanhu vane vatinoita macommissioners of oaths muzek ndivo madeos edu, saka vanogona kunge vachishayika panzvimbo imwe chete nekuti vanenge vachimhanya macenters akawanda. Zvakare mapurisa avo vakuru vakuru vemakamba vanove macommissioners of oaths zvakare, but havangagaririre basa rekungoita macommissioners of oaths, vane mamwe mabasa avanogona kuita. So kudai vanhu ava vanogona kunge vakasangana nevanhu vaviri ava vasiri panzvimbo pavaifungidzira kuti vanenge vari.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira, munoti kudini mashoko aya?
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera. Kune kwakatadza kuvhurwa nenguva, zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura. Hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCMD hadzina kusvika nenguva. Zvakare zeka hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota. Izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino, hakuna nzvimbo yatisati tavhura, tiri paground yatinoti ye 100%.
Sachigaro weZek amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abatawo miriri wemutare central mudare reparamende vainnocent Gonese kuti tinzwisise kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kufamba sei.
Zvekunyoresa hazvinaumira zvakanaka, zviri kunonoka. Vanhu vakatinatsobuda zvakanaka, vanhu vanavapuwa soko rakazara iko kwacho kumacenders kwacho. Dzimwe dzenguva vanhu vachanonoka kutanga, dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti iki chinotambirwa, vamwe vodzokesa zvichidzi hapana kana commission of oaths nezvimwe zvakadaro. Saka ndiri kufunga kuti nyaya yekuti hatisikita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko pakuti iko zvimwe sekunge kumanikaland vari kungoita kuchitinge nekuchimanimani mamwe matunhu avasati vatombotanga.
Saka imimi somumiririri wevanhu munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa?
Ndikuzama kuti vanhu vanogara munharaunda ikwandinomiririra vave nesoko, saka ndiri kushambadzira soko vazhinji vanenge vaakutanga kuzviziva.
Chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba?
Ndazakudai zvekuti tibatsirane nevakuru vacho. Vakuru vacho ndavati vatsvaga zvikanzi vaenda kuHarare, saka ndozvida ndizoona nemukuru wavo anenge ari provincial election office, nekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai izvi zvinotorwa nevakuru vasanzi vanguva nemukanganwo kuHarare ndatosvika vasipo de vanga varipo vandibatsirane navo kuti aiwa atidziva kuti risiyege rinofanirwa kunge zvichitambirwa. Pane nzira dzimwe dzinokwanisa kunhaya rejisterazo dzakafanana netsamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anoda kurejista dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vatainyadita dambudziko rekuramba vachitsvaga macommission of oaths. Vamwe vacho vari mutaun vanotanga kuda kubhadhara izvo.
Avo vanga vari vainnocent Gonese vanomirira mutare central mudare reparamende vachikokerawo bato reMDCT mudare iri vanga vachitaura vari parunare vari kwamutare natanonoka wande westudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda muchinhoi pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vari kutadza kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa nyika yose. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vari kurara pamitsetse mahofisi kwamudzviti kuti vakwanise kuwana zvitupa zvekuzoshandisa kunyoresa kuvhota. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi yaratidza kuti vanhu vakawanda vari kutanga vatora magwaro ekuzvarwa vozotora zvitupa, izvo zviri kupa kuti vakawanda vatore mazuva akawanda vachienda kumahofisi kwamudzviti. Vashandi vekwamudzviti vari kuyamura vanhu makumi mashanu kusvika pazana pazuva, izvo zvinokonzera kuti vakawanda vadzoswe vasina kuyamurwa vachizodzoka zuva rinotevera. Mumwe mugaro wemuchinhoi vahosaya Kakwere vanoti varara pamutsetse kuti vakwanise kuwana chitupa chavari kuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Zvafanire papa hatina kurara
kavatatorara
panapa takamira takasvinura toti tinokwanisa kusevhiwao.
Izvinotsikirwa nemumwe mugare akabva kwazvimba vataura ikasanze varara pamutsitsi vanoti kunonoka kuri kuita vashandi vekwamudzviti kuti vanhu vakawanda vasanyorese kuvhota.
Ini ndinoona kunge kunonoka kuri ndikokonzera nekuti havasida kuti vanhu vakawanda vaatendwe kuti vakwanise kubatsirwa vanhu vakawanda. Vada kuti vanhu vazhinji vatadze kuita kuti mapepers avo ange achiprepared kusvika pazvida panofanira kushanda.
Mumwe mudzimai anobva kuhurungwe amai Chenai Chemere avo vakauya kuchinhoi nechipiri vanoti havana hama muchinhoi izvo zviri kupa kuti varare pamutsetse pamudzviti.
Asi isusu hama muno matina dzekuti ndingationi ndaende kunovata. Saka ndakangoona kuti ndikwire $4 yekudzokera nekuuya futi mangwana handina. Tisinei ndingoraro svika zvese zvabuda. Takauya musi wechipiri.
Vakakwere vanoti vari kuda kutora chitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota, asi chinono chevashandi vekwamudzviti chavabvisa chishuo chekuda kunyoresa kuvhota.
Chakarasika ipapa, kwete kuti ndikutanga kuchitora. Chakarasika, ndoda kuchitora zvino kuti ndinoregister ndikwanise kuvhota pamaelections. But kana chinzi zvikurema kudai so, ndofunga ndokuramba nchimuka na 3 every day njiyai panapa, ndichashanda rini?
Vamwe vechidiki vave kurara pamitsetse sevari kuda kutora zvitupa vozotengesera vanenge vanonoka makadhi avanenge vapiwa $2 kusvika $5. Mukuru weparegistrar general muchinhoi vaKelvin Maturi varamba kutaura nevatore venhau panyaya iyi vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje Central, East, North neWest; kuMashingo, Chiredzi East, West, South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matebeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kutepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kuomesera nyika yeIran uye havabvume kuti nyika iyi iri kuita sezvinodiwa muchibvumirano chakanyoreranwa pasi makore maviri apfuura chekuti Iran iregedze kugadzira zvombo zvenyuclear. Mapurisa emukenya anoti apfura vanhu vaviri nhasi mushure mekunge varatidzira kumadokero kwenyika iyi. Vamwe vevanhu ava vanonzi vanga vakatakura matombo nezvombo zvekurimisa uye vapinda muchiteshi chemapurisa nechisimba. Mukuru wemapurisa wechiteshi cheBondo atiwo vamwe varatidziri vatatu munzvimbo yeSiyaya vapfurwa vakakuvara. Kuratidzira kunorambidzwa muKenya zvikuru kune nzvimbo dzine vatsigiri vemutungamiri wemapato anopikisa vaRaila Odinga. Vemabhizimisi madiki nemamwe achiri kusimukira vanoti vari kufara nechirongwa chebhanga guru renyika chekuti vakwanise kukwereta mari vachishandisa midziyo yavo sechibatiso. Izvabuda pamusangano wezuva rimwe chete wapindwa nevemabhizimisi madiki uyo waitirwa kwaMutare. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina bhizinesi vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebhanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabhizinesi madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa and toda kutenda vaparliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaiitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane ma title deeds kuti akwanise ku access ama loans. But iko zvino munhu akukwanisa ku access ama loans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave ne access kuma loans.
Mumwe wapinda womusangano uyu vapita mavhiri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwokuti vamwe vedu vagara vari kumareseva, vamwe vane mashopu kumareseva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavatoita uku kwatiri chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzinyi bhizinesi rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga pamwe tisu tatanga kuita chinhu ichochi chimuno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhwu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano, dzimba tati vamwe havana asi vada kudini, vada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita asi papasina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Vamwe vanhu kusanganisira nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko vanoti havaone zvakakodzera kuti nyika ive negurukota rinoona nechekuita nekudzivirira mhosva dzingaparwa nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti indaneti. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati havaone zvakakodzera kuve negurukota recyber security nekuti pane makurukota kana mapazi ehurumende aripo kare anokwanisa kuita basa iri. Mdzidzisi wezvekutapa nhau paNational University of Science and Technology vaPhilip Santos vanoti nyaya dzekuparwa kwemhosva kuchishandiswa dande mutande pamwe nekusashandiswa zvakanaka kwezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp inyaya iri kunetsa pasi rose. Asi vati zvakadaro havaone zvichikodzera kuti pave negurukota rakazvimirira rega rinoita basa rekuongorora nyaya idzi. Izvi zvatsigirwawo navasoro Kabweza avo vanove mupepeti webepa nhaure padande mutande reTexim.
Kune nyika dzakawanda cyber security chinhu chinoitwa ne Ministry of Defense kana kuti Ministry of Home Affairs, inenge ichingoriwo department mukati imomo, nekuti vagara vanoita zvesecurity. Asizve mukaona nyika dzakawanda kana vachitaura cyber security havasi kutaura social media. Social media inongoriwo component diki diki munyaya dzacho. Kazhinji vanenge vachitaura nyaya dzakafanana nedze critical infrastructure, zvinhu zvakaita sema financial services, zvinhu zvakaita sema bank, zvinhu zvakaita seEcoCash, kuti zvisapinde mumaoko emahackers anogona kuti vanhu vasakwanise kuzvishandisa kwemazuva akati o. Zvikaitika izvozvo zvinokonzera mhirizhonga yakawanda. Vamwe wewo dzimwe nyika vanoshandisa cyber security kuti asanyadze inonzi cyber espionage, yekuita kudzivirira nyika ma top secrets ayo kubva kune dzimwe nyika. Saka iroro ndiro basa revanhu vanganzi vari kutarisa nyaya dzecyber security. Asi tinoona kuti muZimbabwe havasi kutaura nyaya idzodzo.
Nemusi wemuvhuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma vaimbo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuvegurukota recyber security, threat detection and mitigation. Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anoti nyika dzepasi rose dziri kupishana nepfungwa pamusoro pemashandisirwo edande mutande, uye veruzhinji havafanirwe kushora danho rakatorwa nehurumende.
Kana uchitarisa uri panze pematongerwo enyika, zvinhu zvinogona kunge zvakareruka zvakanyanyisa kujeka, nekuti uri kutarisa wakatarisa semunhu nje. Asi kana maybe kana wapinda mukati menyaya yematongerwo enyika, unokwanisa kunge uine nzwisiso ine udzamu kupfuura munhu nje asiri political leader. Chinchino social media hapana atanyatsochinzwisisa kuti mhuka yakadii. Even kuna naAmerica kune maconversation kuti vanyatsozwisisa kuti how do they deal with this. Even muchaona nemaamerican elections apfuura, kunonzi kukwakaitika interference ne Russia in the American elections, and I think it's a topical issue right now nokuti kuitwa mainvestigations uri kuwana. Saka indeed social media and internet, those things are a wilderness for vatungamiri venyika.
Asi Kudita anobvumawo kuti pane kuti pave negurukota rinoita basa iri, zvange zvakakodzera kuti pave nebazi riri pasi pemamwe makurukota agara ari. Nekune rumwewo divi vakabweza vanoti zvichitevera mashoko ehurumende ekuti haisi kufara kuti vamwe vanhu vari kushandisa social media zvisizvo, zviri pachena kuti chinangwa chehurumende ndechekuda kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande pamwe nezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp. Vati vanhu vanokwanisa kuwana dzimwe nzira dzekutaura nadzo padande mutande kana izvi zvikaitika.
Kana hurumende yavhara internet, zvinodependa kuti vavhara yese here kana kuti zvikamu zvayo chete zvakafanana kana nana Facebook kana WhatsApp nana Twitter. Kana zviri zvikamu chete, vanhu vanokwanisa kushandisa anonzi maVPN. MaVPN aya anoita kuti munhu ukwanise kuona masites iyayo anenge akavharwa. MaVPN aya anosanganisira inonzi TunnelBear, imwe inonzi Tor browser, imwe inonzi Siphon, zvinokwanisa kushandisika pamafoni kana pamakombiyuta chaiwo. Kana yavharwa yese internet, zvinotinetsei kuti vanhu vakwanise kuwana chavanoshandisa kuti vaende paintaneti.
Pari zvino hurumende kuburikidza negurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko riri pakati pekugadzira mutemo unonzi une chekuita nemhosva dzingaparwe nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti cybercrime bill. Veruzhinji vanoti vava kutyira kuti kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda, zvikuru munguva dzesarudzo, dzichambonyikidzwa. Mumashoko arakaburitsa mushure mekudomwa kwavachinamasa, sangano remisa Zimbabwe rakati rinoona kuvepo kwegurukota recyber security senzira yehurumende yekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena. Misa Zimbabwe inoti inotarisira kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutungamira makundano eKhaso Laga Premier Soccer League zvakatarisana nemitambo mikukutu apo makwikwi aya adzoka mushure mesvondo rezororo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sondo rino zvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, Dynamos Ngezi Platinum Stars neFC Platinum zvatarisana nenjodzi yekudonhedza mapoints akakosha panguva ino apo zvine mitambo yakaoma zvikuru kunze kwemusha. Dynamos iyo iri pamusoro pemadamburo nekugona kunenge kudada nemapoints matatu yakananga kunyamuka stadium kunosangana neZPC Kariba iyo inorairidzwa naSunday Chidzambwa. Mumwe muteveri wenhabvu vatanaka musha yavanhu vanoti Dimbare inofanira kungwarira rwendo rwekukariba urwu sezvo Chidzambwa asingajike zvekutamba.
ZPC inovina chaizvo Sunday Marimo haibudewo kuDynamos. Ndinoona ichisiya mapoints ikoko kukariba.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa haasi kutarisira kuti chikwata chake chingangodonhedza mapoints panguva ino zvekuti ari kuda kuti chitima cheDimbare chirambe chiri munzira yekutora mukombe wakakosha uyu.
Dynamos nepatiri takatarisira kuda kutorawo mapoints matatu. Tine shuviro yekuti tinofanira kutiwo tikatora nhasi mangwana totorazve, kwete kuti tikatora dzinguva toita kuti toenda tonoita draw kana kudyiwa.
Asi Mutasa anofanira kugadzirisa matambiro echikwata chake icho chiri kunyanyotarisira kukandirwa zvibodzwa nevatambi vaviri chete Ocean Mushure naChristian Epupa. Ivo vakanyoresa vatambi makumi matatu neve Premier Soccer League. Dimbare iri kutarisirawo zvekare kuti Ngezi Platinum Stars ichawisirwa pasi apo madamburo akananga kubhabha Field Stadium kunosangana neBlue City. Asi chikwata chatondera indiraya ichi chinowanzodzoka nemufaro pese pachinoshanya kuBlauayo zvekuti ndiraya ari kutarisira kunotora mapoints ese matatu.
Hatigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchipa pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro.
Asi mutambo mukuru svondo rino uchange uri kubhabha Field Stadium nesvondo umo Highlanders iri kuda kudimbura muswe weFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvinotomboenda kuna Mavilas Muchanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook neWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe pamusoro pekurandudzwa kwemakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Regai titange naGovernor weReserve Bank vaJohn Mangunja, avo vange vari imo muno muWashington pakaitika chiitiko ichi.
Tatona masaya nhasi tiri kuno kuWashington, saka zvore kuti Zimbabwe inofa kuenda mberi nebasa rayo. Kunyika isumuke zvakanaka, tati nyika iri kuexpanda inofanira kukunda chinongo expanda, saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka nyika izobudire zvakanaka. Ndozvine kuona izvozvo.
Ini ndonzi Kuraone Chiwai, ndini national spokesperson we Movement for Good Democratic Change ndiri muHarare. Isisu somutangano weMDC hatisi kunzwisisa zvakaitwa naMugabe zvokurishafla cabinet, nokuti hapana chavachinja, vangotenderedza vanhu vamwe ivavo vane mbiri yokukonewa, nobva vavadzora, nobva vangovachinja mastation. Asi tiri kuona sokuti pashandisiwa nyaya yekuti unobva kupi. Tiri kuona kuita kworusarura mukati mokuita kwavo, uye taona vanhu vakawanda vane makuhwa ndo vaparewardiwa. Saka ndozvinhu zvataona parishafo yaitwa naMugabe yekuti hatisi kuona kubatsirika kwenyika panyaya yezvavaita izvi.
Aiwa, tinotenda vese vanotitumira maWhatsApp zuva nezuva. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa avo vari kudzingwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inau dzanhasi pamutambo uchangobva mukupera chikwata cheShaban chaita mangange 1-1 neChicken Inn mumutambo weCastle Premier Soccer League. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vodzoka kumusha nhasi masikati. Vanhu vorara kumahofisi kwamudzviti mumatunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilitshumi lantathu kumfumfu 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazikhulumiyo luqhubeka luhlupha elizweni njalo luhluzwe lidalele ephalamende izolo. AbeMDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube bathi okunye okwenza uhlelo lokubhalisa abantu lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yezokhetho. Kuwoza Friday lamhlanje sixoxa lo Unit Moyo ovela eZimbabwe ohlala eSouth Africa njalo inengi limazi ekuqembu lokugida ikwaito lepansula eleachus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lwababalisi abafundisa abantwana beprimary ezigabeni ezikhuluma indimi abangazizwisisiyo njalo abangazikhulumiyo luqhubeka lohlupha elizweni njalo izolo luphathwe lidale lephalamende. Umeli wePinga South kuleli dale umnumzana Joel Gabuza ukhonone kakhulu ngokuthi ababalisi abanengi esigabeni sakhe bakhuluma ulimi lwesishona kuphela lesiNgisi okusuke kwenze kube nzima ukuthi bazwisisane kuhle labafundi. Abantu beBinga abanengi bakhuluma ulimi lwesiTonga. UGabuza uthe esikhathini esiningi abantwana yibo asebefundisa ababalisi laba ulimi lwabo, khona ababalisi kuyibo abamele bafundise abantwana. Lokho uthe into engalunganga njalo emele ilungisiswe. Lolu ludaba osokukhulunywe ngalo kanengi ikakhulu eMathebeleland lapho abantu abakhala khona ngababalisi abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezikolo zeprimary. Asenelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo wezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Dokora. Kodwa ilunga letale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo uthi sebekhulume badinwa kuhulumende ngalolu daba.
Yazi uma ke lalilalele sisephalamende amajika amabili edlulayo sasicubungula udaba lalilalelo olunjalo basukuma unomathemba weMathsouth ekhala ngokuqhathwa kwabantu emankampanini asemathsouth wabamba u-OK le-Chopis esithi yena u-Chopis usebenza ama-India yiwahamba siyagezisa amatroli nxa esengcolile. Wayabamba udaba olwahlaba sibile emlilini olwezibhedlela esithi kulabomongikazi abesezibhedlela abelapha izalukazi abadala bethu besebanika amaphilisi ukuthi bayanatha ezindlini ngodubo lokuthi kabazwanani nendima abakhuluma ngayo. Ugogo bagcina bephambanisa ukunatha amaphilisi abo ngoba babetshele ngolimi abalwangamalusistini kuvame kakhulu ngapha emaNdebeleni so ngaso kungene binga sokutshengisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akahloniphi amasiko lendimi zabanye abantwana baseZimbabwe esifuna isisekelo sombuso esicacileyo ngendimi ezivunywayo kuleli lizwe eziyi-16 and ezinye zendimi zonezo kulesi donga.
Liyake likhulumisane yini le komiti yedale ekhangelane lalolu daba lezemfundo, kumbe yena umphathintambo wezemfundo seleke lathola yini ithuba lokukhulumisana laye ngalolu daba?
Esikhulume sadinwa ngalo lolu daba kukhanya uhulumende kayisiyo yinto emhluphayo leyo, yinto engelandaba esizamile ukuqukaqhuka sikile, kodwa ha kuqhamuke lezi nje izigodi endlebeni, okutsho ukuthi ontanga balesi sikhathi ikusasa yabo yendimi zabo namasiko bakuzacitsha nje kube yinto eyake yaba khona kodwa kungenamuntu lobufakazi obukuthi kwakuvele kukhulunywa kuthiwani. Uyakhangela kathesi amasili la ayakhala indaba naleyo ukuthi bacitshelwa amasiko.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selithumele amalunga alo ukuyahlola okwenzakala kuhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla lithi sokulabasakhulayo bezanu-PF abaloba amagama abantu ababhalisa amagama abo phansi kwalolu hlelo. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi okunye okwenza uhlelo lolu lungahambi kuhle yikungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli ebhalisa abantu ukuthola izithupha lekomishini yezokhetho iZEC.
Kunzima, but lathi ezama political parties incedisana le-civil society, siyangena civil ebantwini lapho okulama-problems khona, yikho sibona khona ukuthi for instance okufuneka la ama-lawyer, yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu. but olunye uhlupho uhlupho ade lukhona intoda esitshone sikhala ngayo from the onset yeprogram yona bathatha iyihlupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo uthole ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi ma-wards wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe imango enikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le ize inqabela kakhulu abaningi ukurejista ukuvota because izithupha kazikho so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangelisise udaba lona lo ngoba abantu abaningi bezethile kukuvota
njengamabandla aphikisayo izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini
kwezinye indawo ziyalalelwa wathi esesibenza i-MDC ukuthi we've accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yona le so besibona ukuthi nqade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-affidavit landani labantu abethuselayo sihle sikhulume labantu bezeki khona laphana and futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo zethiwa imtshina yezekile sife nale registisa abantu imoment ithole ama-reports anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisile
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ngobona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lilalele ngokugcweleyo kusasa lizwe elinye ihlandla lalingxoxo. Ku-Live Talk lamuhla sikhangela ukutsuswa kwabantu abathengisa esitaladeni edolobheni leHarare bethathelwa njalo abakuthengisayo ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Sudan uthi lelo lizwe selilungele ukuvuselela ubudlelwano kwezamabhizimusi lamanye amazwe. Kulaba kade betshengisela ababili abadutshulwe babulawa ngamapholisa ngemva kokuwangenela enkambeni yawo bethwele amatshe amakhuba lamahloka. Lokhu kulandele ukutshengisela okwenzakala emadolobheni amaningi akwele Kenya abantu besola ngendlela ukhetho lwesibili oluqhutshwa ngalo olokudinga umongameli. Elebotswana lithi iziphepheli eziphuma eZimbabwe kanye laseNamibia sokumele ziphindele ekwazo ngoba umumo wezombusazwe usuhlalisekile. Kubika uMartin Ngwenya.
Baningi abadabuka kwamanye amazwe abahlezi enkambeni egcina abadinga ubuphepheli kweLebotswana eyeDukwi okugoqela abeZimbabwe. Umnumzana Washuchibi isizalwane seZimbabwe sihlala enkambeni yeDukwi uthi kasuke aqale ukubuyela ekhaya noma nje eLebotswana lisithi umumo wezombusazwe usukahle. IBotswana ithi isindwa isiphepheli ikakhulu ezeZimbabwe kanye lezinamibia noma nje kungasela ukuxokozela emazweni omabili. Ekhuluma emhlanganweni obona ngesiphepheli wenzelwe eSwitzerland ngempela viki umabhalane kamphathi ntambo wezomvikela kweLebotswana unkosikazi Gakweng Siyane uthi ilizwe lakhe kalisenelisi ukugcina isiphepheli esiphuma eZimbabwe kanye leNamibia. utsiyane uti inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, kumele ibone ukuthi inceda kanjani iBotswana ekhangela isiphepheli ezidlula enkulungwane ezintathu lengxenye i-3500. Isiphepheli ezivela eZimbabwe ziphose zifike amakhulu ayisiyagalombili 800 behlala enkambeni yeDugwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Utsiyane uthi isimo seZimbabwe leNamibia sesizinzile njalo ugwalo lokuthi akulangozi ukuthi isiphepheli siphindele solukhitshiwe. Kodwa uchibi labanye beZimbabwe bathi abanyeke baphindele ekhaya uma uhulumende kamongameli Robert Mugabe elokhe esembusweni.
Hayi, mina ambona ukuthi isimo sesiraiti. Thina wathi esingasikhuluma kade sikuthi igovernment uBotswana vele ivele engasifuni la. Not ukuthi isimo sesiraiti because if it is isimo sesiraiti kuchintsheni. Ukuhulumende akatshintshanga, ama-policies atshintshanga, yonke into lokhu inje njengoba inje since 2002. So manje sithi into sezitshintshile bashona. Kuda bachona as we don't understand.
Uchibi uthi noma nje kunzima enkambeni kungcono ukubhensela khona kulokubuyela ekhaya lapho bengazi ukuthi impilo zabo ziyabe zivikeleleke kanjani.
Akufanani, kuyafanana ngasho njalo, but ekambeni kunzima ukudlula yonke into, but ubunzima bekamba bungcono ngoba uyakwanisa ukuntshontshela usiyasebenza uthola okuncane utshontshele uyasebenza uthola okuncane unlike ekhaya ukuthi vele ma usibona izinto zenzakala uba lo moya obuhlungu uyahlukuluzwa uyabona into enjalo.
Uhulumende weBotswana uthi uzakhulumisana nenhlanganiso UNHCR abone ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani. Noma nje iBotswana inikeze ithuba kwisiphepheli ukuthi siphindele ngaphansi kohlelo lwe-voluntary repatriation kulehlekana eliphindele ekhaya lingagcwali lesandla. Iningi leZimbabwe lathola kuphepheli eBotswana kulandela ukhetho lokudinga umongameli ngo-2008 kunaba lodlakela olumangalisayo. Ngingumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHavron kwele Botswana.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai upenduke ekhaya namuhla evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ibandla lakhe lithi uTsvangirai uhlangabezwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zeMDCT eHarare International Airport. Iningi selisole kakhulu ukuxotshwa kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare ngamapholisa abathathela njalo abakuthengisayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe labanye babantu laba umnumzana Thandazani imgcine ekhaya lomnumzana Busani Ncube.
Okwenzakala eZimbabwe lokhaya kulusizi. Ngoba kokuqala amavendor nalana ezebe emgwaqweni kwana enziwe ngumumo welizwe ukuvala amakhampani, amakhampani evaliswa imithetho eselizweni, ama trading company imithetho yokutrade ngayo. They are not favorable to investors. So kukhoza ukuthi amakhampani le avali amakhampani amaningi avali, so kwasekusiba lani lamavendors abantu sebeziphilisa ngokuthengisa. Kodwa akulunganga ukuthi vele ilizwe abantu bephile ngokuthengisa. Lo Kenya is just ngokwabantu abalutshwana lapha nalapha. Nothi wonke umuntu avuke ekuseni esiyathenga itamatisi, sekuyathengwa mbani lelo tamatisi ngoba wonke umuntu usethengisa. Izinto azimanga kuhlela izweni. Njalo le nto yokuke lokhu kurecycle ama-minister naleyana, if somebody stays in the office for some few years, he must take and go, give others a chance. We need new ideas. Lokana kusezimbabwe yazi kuzwisa usizi abantu abethu silusizi abala future totally asikwazi basebenza kuwapha amakhampani kanti silamatwana abangama-graduate bathengisa i-airtime. What about umntwana womntanami uzakuya uyakwenzani yena nxa unina loyisa abagraduate aba bethengisa i-airtime yena uyakwenzani
kulobuzima
hayi lukulunzima ukuthi la bantu abasikhokhelele ngabakuboni kodwa khona kubona ezilongo besidla besuta kuphela egqiba izisu zabo
yelo ke ngusandla Ntebele ngengoma yakhe leyo emnandi kakhulu oyitshayelo professor ukuthi lizwile phela nalimnandi sibili kakhulu fanele Kingdom Dube kunjani mfowethu?
Freedom,
yeah, Freedom, sorry, Freedom, futhi senginika ibizo.
Futhi ngegogo wami kuyahlala kakhulu sekuthize, kuba ngumama Mamgunda. Ngigogo yakhumbula ngabe yangizokubona eKhezi St Joseph. Bese mina lo mama laye kwazi sometimes ngabe lalele senkayi khona hayo eMakandane. Bese mbiye lo abakhulu bami abasegwebu.
Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki ngemva kokutedela imidlalo yeChibuku ngeviki edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yeviki lamachuma amabili lathoba mnembili iqale namhla lapho iqembu leShabani Mine lelijikeni inabe ngujikelo bhanqa 1-1 enkundleni yemaclass, njalo limpumela itsho ukuba amathuba eqembu lejikeni nawophakamisa isicoco lonyaka ayalokhu encipha. Imvimbi uJohn Passmore Bernard nguyohlohlele iqembu lejikeni ihlandla lakuqala, kuthi ukapiteni weqembu leShabani Mine uFarah Mpasiri nguyohlohle igoli lokulinganisa ngehlandla lesibili elomdlalo. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu lebulawe City elizemukela khona elengeze Platinum Stars elingelinye lamaqembu aliswa ukuphakamisa isicoco enkundleni yeBaba Fields. Iqembu lecholocho lizadibana leleChapungo ngaseDuliva Zimu, eleZPC Kariba lizancikilana leleDynamos ngaseNyamunga, eleYada lizadlala leleBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. IHarare City izemukela iqembu leBantu Rovers zeRufaro, kuthi iqembu leHawumayini lizadlala leleWange enkundleni eluveve. Ngesonto kule midlalo emibili njalo kwakuqala, iqembu leHighlanders lizadibana leleFC Platinum enkundleni eBaba Fields. Ngeviki yamachuma amabili lesikhombisa, iqembu leBhoso litshayele eChikenini nefokanya, njalo umqeqeshi walo u-Errol Akbi uthi ukuma ukudlala kudedelwa umncintiswano weChibuku ngabe kuphazamise abafana bakhe abakade sebedlala kuhle ngemva kwemidlalo embalwa abedonsa nzima.
Platinum is one of the best team here in this country.
Iqembu leFC Platinum ngelinye lamaqembu aqine kakhulu kweleZimbabwe, njalo ukungadlali ngempela viki edlulileyo kulakho ukuba kuphazamise indlela esidlala ngayo. Kodwa kwelinye icele kuphe ithuba abadlali bethu abakade belimele ukuba bephole.
Umdlalo wesibili ozadlalwa ngesonto uza kuba phakathi kweqembu leCapes United lele Triangle enkundleni yeNational Sports Stadium esikolweni iHarare. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji ngezemidlalo. Kwetira sabela kamnandi ke lapho sibonile utira ufikile kobulawayo. Mbone umduduzi Mathuthu Twitter ipikitsha yakhe, mbona uza performa ke kobulawayo nge-weekend. Silidlalela ke lingoma sisaliphekela iWoza Friday, usayipheka uEzra Jesus Banda umfoka mdawini uyayilungisa, iyalandela kusikhatshana esilandelayo. bizodumo ehlabela ke kamnandi la pause ngishilo mina ngathi uyalandela uhlelo lwe Woza Friday sihamba lo chisa manje uEzra chisa spanda phela uphete uunity moyo oweqembu le I choose
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Was a Friday nanso kindaba unity moyo weqembu le I choose exoxa ke lo Ezra Chisa Spanda Uxolo sihlobo zami angazi imchina yethu yenza kanjani
kufike kwabanzima kakhulu egoli
yakho angazi imchina yethu yenza kanjani lapha siyaxolisa ngokuliphekela imboza zihlobo zami asizameni ngizwa uproducer uthi si grand manje
It's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo mavusani we order mister ngiyong introduce ama artists amaningi kakhulu afana labo Pitch Black Afro the late Mandoza the late Brown Dash like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngi producer abafana laba obuthwana ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya then ngazo producer ningoma kama Papu Tsethi sanibonani featuring Mandoza then kunenge sengikwenzile njalo ne album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebine ingoma ethi phezu kwa masthanda I album ethi yona Survivor Well, yes, ingoma lethi phezu kwa masthanda it was actually like yabona ukuthi omasthanda basithwala izenzima la eGoli so ngiyabe ngithi shaya umasthanda ngezinye indlela but angithi uyazi ukuthi like mawusucula yathi phezu kwa masthanda then abanye abantu bazoyithatha ngenye indlela le ngoma kahle kahle ngiyenze nomangesto ose UK ne hayi ingoma ichisile kakhulu lapha eGoli at least
Mawukhuluma ngokuthi athuzi abantu bathi bacabanga iqembu eligida emthathweni kweZimbabwe ukukelwa nguunity kamoyo okwamanje kamoyo sesibiza ngokuthi ngumayuza njalo kasagidi kuphela kodwa seqhunzela abantu ingoma njalo ehlabeni kukhanya esekhathazile emzansi ingoma zakhe ezintsha osokumenza qhashwe ukuthi asebenze maviki wonke endaweni ezijiyeneyo kanti yena wayegida kangaka eZimbabwe osukelani ekhaya
Ya khona eh kufike kwabanzima kakhulu eGoli yakwazi ukuthi nje ukuthi like ngima in a foreign land vele it's never easy ukuthi uze uyenze lento oyifunayo but hayi ikhona nje with the lack of ukuthi ngihlangane nabo mavusani we order mister ngiyong introduce ama artists amaningi kakhulu afana labo Pitch Black Afro the late Mandoza the late Brown Dash like ngibona ama artists amaningi kakhulu and ngasebenza nawo njalo futhi ngi producer abafana laba obuthwana ngama Debbie Nights before bezoyenza iShumaya then ngazo producer ningoma kama Papu Tsethi sanibonani featuring uMandoza then kunenge sengikwenzile njalo ne album yami yokuqala ngiyenze ngo 2010 ebine ingoma ethi phezu kwa masthanda I album ethi yona Survivor
Was a Friday I choose iqiniso lihle bakithi siliphekele imboza kuwaza Friday khonapho njalo siyaxolisa kakhulu kodwa obeyipheke kuhle umvuka mtawini uEzra Chisa Spanda imichina yethu iyo esuke iyasiphoxa kwaneleke okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-live talk matukanduna bafubhatila
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.